Mwari waka komborera continent ye Africa before Islam, Christianity ne Judaism. Bakuru waito ziva chaka nakani chaka yepa. I believe a kuzuva ne invisible universe. Kuti pasi rino rine simba rekumusoro. Rino bakumuridzi chire wapana katisika. Mwedzi nenyeredzi shiri mvura mumakomo maportuguese. Dove kutanga kupinda mcontinent. Vakasvikira kuCongo kuna na 1482. Vakaisa mureza vachitetera mambo dzinga. Na Britain na France na German vakatera. Vakawandira upume, vakawandira politics, economics, vachicrossa Indian Ocean, Vasco da Gama, vachigovera religion. Mamishinari zakazouya 19th century, vachishandisa mwari nekudzidzisa culture yavo. Vanhu vachichinjwa mapfekero, matauriro, kunyora kuverenga mahospitari, zvikoro zvichivakwa, kuti varase zvavakagara vachiziva, vatema vakatungamidzwa kunoyera. Prophets, ana majusu, tunanga nanga, tateguru taurai. Zimwe njuzi kunze uko wachiri kutedza norondo. Aungo buda mumba wakuenda kuno vima. Marashians wachiri kudira doro pasi vodka. Vachikumbirira watungamirirwe muhondo. Kazakhstan national animal ishiri. Inonzi golden eagle wano vima nema kondo. Scotland varume vanopfeka madireza nema boxa nema kala. Dove pakaba scotch porongana wachipemberera kana kuita goch goch. Kunana India, kunana North, kunana South America. Kutaura kwa ndrukita, wachiri kudeza nemu tupo. Nzgwek Vatican, kune one bank, one ATM. Redim Vatican City, nema instructions elated. Anditi muno ziwa majus, vane karenda rabo. Isu strukshandisa, Gregorian calendar. Ika gadziru wana pop, Gregor the 13th.
Ya, anti muno zaatu, one of the oldest calendar. Pano pasi. Eriku Mpumalanga, nonzi Adam's calendar. Yatika dae tukushandisa. And then the prophets end up believing the ambient and the pocket into one of my punu, Masna Mavi. My name's Evans in Openia. Wakatozo uwe ya zumashua.
Ma prophet, ana majuzu, tunanga nanga, tateguru taurai. Ma prophet, ana majuzu, tunanga nanga, tateguru taurai. Apanda kambo taura kutuwa zimo no namatko kurekoniza. Mambo hariko, zata uya, kana kutikepo. Paka tpetu na marise kutalishia skusimbe. Mana wa Christopher, mana wa mrabiwa, mana wa shumba mini. Mana wa Mereki, mana wa bamusimbe, kushika kuva. Mana wa mwene mtapa, mana wa tovera, mana wa murenga. Mkingdom ye gurus kwa vana wa nangasha. Apata kuitopia wangwari vana wa ham. Hamwe mbaibiri, vana wa kush, vana wa adam, vana wa mwari. Marilijes atoteza, chenji teza rekaute nyamu mu Afrika. Apata donza na matebo menas, chenji zijitaura kutimararu kudamari. Maprofesa chango nyuka, achichenge tukwane wai. Makrosari every month, machipakiru wa peku gara. Nenye kusheru zi. White, zato wa wakuzi, batzimu wakutukwa kunzi, mwaya wa China. Mandara zechidiki zako shishagira juzu. Bachishibisa maziva, bachituma na rusifa. Mariana kumbobira ambo sika chino. Chino kupa laki, karavarume vane mari. Zimu yako esika zive, bakuru wako singa zive.
Nzwaiga, nzwaiga katurwa ili krisha. Yemvura ili hafu, fish hafu, munu. Chikapa anama sairi, griku. Ayakari hafu, shiri. Half moon, second juzu, chin, sijek tambanacho, co spiritual world, vanwakurundo waito ziawa to want to kumbirira kunjuzu, gara pasi, shirish madzinza, kutisaki to mesanis.